Vagari vemuguta reMasvingo vanoti mari iyi yakashandiswa zvisina maturo uye yaigona kushandiswa kuita zvinhu zvakakoshera veruzhinji zvakaita sekushera chibhorani kuita kuti vanhu vave nemwedzi inopfuura mina vasina mvura vawane mvura yakachena. Mumwe mugari wekurujeko vaEdmo Chinyoka vanoti mari iyi yakawanda zvekuti yaigona kucherisa chibhorani chikapera vagari vakawana mvura kana kutenga marita emafuta emotokara ndarika chiuru votakura marara ava nenguva asingatakurwi.
Ini sokuona kwa kudzura sokuti ikoko kutambisa mari ndekuva kunzi mari iyo yakashandiswa kudrila mabohos mbanya yemvura zvekutonetsa kudai oso itaibatsika savagari panyaya dzemvura. Plus mari iyo yode yakashandiswa pakuti vakapa mota dzinotakura marara vakawana mari yekutenga pivo marara akatakurwa mucommunity medu zvakabatsa zvakanakana. Mari iyoyo yaikwanisa kutobhadhira futi kunyange vashandi vanogadzira zvekutsatsaira kana muri mumarenge vari vashandi vekanzuro kana futi kubatsira kana kuri kunzi vanotora kana marara vacho vaya vanori kutadza kutakura marara totobva mari dziya dzekuhayiwa dziya dzeyamota kupiwa mari idzodzo dzekutakura marara iro pachinhambo chekutemba nemota dzekanzuro pamwedzi muri kutadza kuuya.
Nyanzvi dzekucherwa kwezvibhorani kumakambani akaita sePort Drilling pamwe neMasvingo Irrigation Services dzataura neStudent 7 dzati zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica zvinokwana kuchera chibhorani chakadzika kudarika mamita makumi mana pamwe nekuisa mapaipi acho kuti chishande mukuburisa mvura. Mumwe mugari wekurunyararo West vanomogwara vanoti zvinorwadza kuti kanzuru yakapa chipo chakadai ivo vari kutambura kuwana zvikwanisiro zvakawanda kubva kwairi kunyanya mvura. Vagwara vanoti dai kanzuri yakashandisa mari kugadzira mishina yekupomba mvura iyo yachembera uye inogara ichifa nekuti makwikwi ekubika chikafu chechivanhu haana zvaanobatsira kuvagari pakufambisa kwemabasa ekanzuru.
Nyaya yemari yakadhonyendwa nekanzuru I think isusu vagari notishungurudza nekuti mukatarisa izvezvi pane maservisi akawanda tinoti mvura chai chaiyo yanga nevhiki isingauyi marodha haana kugadzirwa. Saka chavanokoshesa hamino kuti vanenge vachiti chiipa mvura kumaresidensi ene mamwe maservisi akakosha ari basic need kana kuti kombereche nekubika yemudzimai womutungamiri wenyika ipapo hatichazvinzwisisi nekuti mari iyo tikazvitari saka ingadei yakandana kunogadzira pambi inenge ichinzi yakafa kana kubushmed kunopamba mvura kana kuti dei yakatochanirwa kuenda kune rimwe side rekuti chi vanhu vamite mabasic needs avo. Saka mari yakadhondwa nekanzuyoka I think isu vagari hazvina kutamba zvakanakanaka.
Munyori wekanzuru Masvingo vaEdward Mukaratirwa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti inoda meya pacha zvavo sezvo ivo vaita mutete. Meya weMasvingo vaColin Maboke vatsika-tsika panyaya iyi vachiti vakange vasipo pamusangano wakabuda chisungo ichi asi vabata bazi rezvemari rekanzuru vachiti harisati rabhadhara mari iyi yakakumbirwa kukanzuru nehofisi yemudzimai wemutungamiriri wenyika.
Iko zvino handisi muofisi, kana ndana ndiri muofisi ndanatsa kutarisa nezvenyaya yachona ndambobuda mutaoni asi ndacheka neofisi yefinance zviri kuonekwa kuti mari yerudzi urwohwa pana payakambobhadhagwa. Kuda kana nyaya yakadiscusswa kucommittee level nekufukanzo kana ikaziva kufukanzo ikapasa kana ikasapasa but chandinozva ndechekuti kana isati yatobhadhagwa kudaro kureva kuti haina kupasa kufukanzo kana kuti kucommittee but zvinogona kudaro zvapakaitwa request sepanogara pachingeitwawo kana vakuru vachiuya kana kuti pachiitwa mutambo mukuru pane twakumbira kuministri vangu nakumbira rubatsiro but zvinozobva kukanzwa kuti vanokwanisa kubatsira nechii.
Asi mukuru wemabasa musangano unomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vati vane humbo hwekuti kanzuri yakaita chisungo iyi chekuti bazi rezvemari ribhadhare mari iyi nekudaro havasi kufara nazvo.
Mari 2015 US dollars yakatobhadhagwa nokuti pamaresolutions ataona akadoitwa mufull council meeting director of finance vakatonzwa ibhadhare mari iyo saka titori nechokwadi yekuti yakabhadhagwa. Isu kwatiri sevagari tinoona iri mari yakawandisa chaizvo takatarisana nedambudziko ratitori naroto mumasvingo tatova nemwedzi wese tisina mvura. Imari yaigona kushanda chero kuchera chimwe chibhorani, imari yaigona kushanda chero kutenga transfoma yacho inonzi yakatova kuti tova nemvura asi tiri kuona kuti apa paitwa nyaya yekuti vaita mamisplaced priorities zvekubika izvi hatinei nazvo isu kana takatarisana nematambudziko atiri kuita semuno Masvingo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemhuri yekutanga vajoji aramba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga isiri kubatika. Asi vamwe vagari vanoti vanoshamiswa zvikuru kuti hofisi yemudzimai wemutungamiriri wenyika inokumbira makanzuro ari kutatarika mari yekuita zvirongwa zvisina kukoshera vagari vekuMasvingo. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, Jini Godfrey Mutimba.